Mangwanani akana kavatereri tido sangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana. MDC Alliance inoparura urongwa hwekukwezva vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato iri. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kungoramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana 254 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMidlands neZuro. NeZuro kwekare vanhu vanoita makumi matatu 30 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera ine vanhu makumi matanhatu nevana 64 vafa nechirwere ichi, kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemumwe 8561 vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi maviri nevatatu 8023. Mukupera kwesvondo, National Council yebato reMDC Alliance yakaparura urongwa hwekukwezva pamwe nekunyoresa vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato segadziriro yesarudzo dzegore ra2023. Mutungamiri weboka revechidiki muMDC Alliance vaObey Sithole vanoti urongwa hwavo hwekukwezva nhengo itsva hahuna kungonangana nesarudzo chete asi kuti nekurwisanawo nehurumende yebato reZANU-PF nemutoo upi zvawo unobvumidzwa nebumbiro remutemo wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaSithole pamusoro penyaya iyi.
Inoda zano rinonunura matambudziko atinawo. Saka nekudaro papera weekend iyoyi takanolocha tinoti 1 million campaign. Asi noda kuti correcte zvishoma. 1 million campaign haisingori bazi 1 million campaign ikoti tiugadzira maelections. Asi ugadzirira kurwisa hurumende yeZANU-PF nenzira ipi zvayo. But tinenge tichida vanhu vazhinji. So tiri kutanga kunotsa kuti vanhu vawande kunosvika pa1 million. Zvatichazoita nevanhu 1 million vavo hatisisarudzo basi, asi tichavashandisa kune nhunha dzedu zhinji kugadzirisa ramangwana redu. Angava mademonstrations chaivo, it is a signal yekunoti tinenge tine vanhu veruzhinji rwakaita saivoro. Hongu sarudzo dzichauya, asi tiri kuti pakati panhasi kusvika panouya sarudzo hazvigoni kutingofunya chisero tigumbate maoko edu tisina kurwisa hondo yerusununguko rweshanduko munyika yeZimbabwe, tisina kurwisa kutambudzika kwedu, tisina kurwisa kusungwa nekushungurudzwa kwevana veZimbabwe. So tiri kuti titsvambe uye ibasa ratinaro kubva nhasi kudzama tichida kusarudzo dzinotevera. Tirambe chiripo tichitaura namazwi edu, tichitaura nemabasa sekutendera kwatinoitwawo nebumbiro romutemo kuratidzira kana tisina kufara nezvinge zvichiitika munyika yeZimbabwe.
Zvamatsanangura zvinhu here zvamuri kutaurira veruzhinji kuti vazive vasati vapinda mubato renyu? Nokuti vamwe vakataurwa kunzi tiri kutsvagirai kuti tinge tichizoita zvakawanda zvinosanganisira kurwisana neZANU-PF, wanofunga kurwisana kwemaoko.
Ah bodo isusu sebacho tagara zvemirizhonga hatiwaniki kwazviri. Hondo yedu huru yatinorwa naye ndeyekutopedza mirizhonga munyika yeZimbabwe. Mungazivaini kuti history inozvitaura pachena kuti nyika ino yeZimbabwe yatambudzika ruzhinji kubva even independence ichingouya. Mirizhonga chinhu changachiitika munyika muno pachichibva hurumende iri kutonga. So isusu kana tinogadzirisa nyika ino hatirwisi hurumende nemhirizhonga.
Muri kuzoita urongwa huku nenzira dzipi dzamunenge muchizopinda nadzo muvanhu?
Zvatichaita isusu, takaona isusu kuti vechidiki vanowanikwa kunzvimbo dzose dzose, mungava mumadhorobha mungava mumaruzevha vechidiki variko. Saka isusu tine urongwa hwekuti tichafamba tichipinda paimba yoga yoga kungava kumaruzevha kungava kumadhorobha tine shoko ratiri kutaura rezvinhu zvatiri kunomiririra. Nokuti chinounza vanhu kuti vagone kufamba pamwe chete nesu inhau yekunzwisisa kuti zvamuri kumiririra ndo zvinhu zvavanodawo. Chekutanga inyaya yamabasa. Tiri kuona kuti muno munyika yeZimbabwe vechidiki vazhinji kunyange vakadzidza sei zvatopota shasha dzefundo vazhinji havana mabasa. Tabva taona kuti idambudziko rikubata vechidiki. So mukufamba kwatinenge tichiita ishoko ratinenge tichifamba naro kuti zvatisina mabasa zvakafanira kuti batane pamwe sevechidiki kunounza mabasa mune ramangwana. Ndikataurawo zvekare nyaya yekupanana kweminda yatikati land. Munonzwisisa imimi kuti kuno makaitwa chonzi land reform makore apfuura. Asi mukada kutozvicherechedza vazhinji vakawana minda iyoyo vaiva vakuru vakanya varimo muzano PF. Vechidiko zvavo vari kunyika yeZimbabwe vashoma vakawana mukana iwowo. Chimwezve chatinenge tichifamba nacho inyaya yeutano hwevanhu munyika yeZimbabwe. Mungaona imimi kuti pari zvino utano kana kuti health system yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka. Ndingango ndo zvimwe zvezvinhu kana ndo mamwe emashoko atinenge tichifamba nawo kuudza vechidiki.
Mutungamiri weboka revechidiki mubato reMDC Alliance vaObey Sithole vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kutandira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Nezuro vaTrump vakazivisa kuti vachatangidza kuita misangano nevanhu mumatunhu eAmerica vachivaudza kuti sarudzo dzakabiwa. VaTrump vakatoendesa nyaya yavo kumatare edzimhosva mumatunhu matatu, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vaTrump havabudiriri sezvo pasina umbowo. Ukuwo vari kunzi vakakunda musarudzo iyi vaJoe Biden vatotangidza kuumba vanhu vavachashanda navo muhurumende yavo. Nezuro vaBiden vakadoma chikwata chenyanzvi mune zveutano chicharwisa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kubvuma kana kusabvuma kwavaTrump kuti vakakundwa musarudzo hakukonesi kugadzwa semutungamiri wenyika munandira kwavaBiden. Tabata zvekare muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze kuti makakatano aya akamira papi zuva ranhasi.
Mamiriro azvo ndezvekuti vaBiden vakanzi ndivo vahwina maelections kunyanya neAssociated Press vamapepa vanoongorora zvakadzama kudarika isu hwedu vanhu vachiona kuti nyange zvazvo mavhota achiri kuramba achiverengerwa achiverengwa mberi achienda hapasisina chichabuda mukuverengwa imomo chichaita kuti vaTrump vahwine. Saka pari zvino vaBiden vakatotanga basa rokugadzirira kuzogadzwa musi wa20 January nokuti ndo vakanzi vahwina mavhota avo adarika ari vaTrump zvakanyanyisa. Saka ndo pazviri ike zvinezvi.
VaTrump vanobvuma here kuti vakakundwa?
VaTrump semunhu wakatanga kutorambira maelection acho asati aitwa vanoratidza kuti vacharamba vachirambira vachiti ndakabirwa, asi handizvo zviri mutsika dzesarudzo yeAmerica.
VaTrump vanoda kuti matare edzimhosva adini?
Chinangwa chaVaTrump ndechekuti matare edzimhosva avone pavanoti apa ndo pakaipa apa, zvokuti vaidzive kune vamwe vanhu vakafa vakavhota zvekare kuna mamwe mavhoti akazosvika aya okuposta aya zuva racho rokuvhota radarika. Saka chinangwa chavo ndechokuti vedarudzi mosha vati mavoti wayo avonekwe kuti ariko here akasvika sarudza yapera avonekwe kuti ariko here mavoti avanhu vakafa akavhotewa agorashwa iwavo kana arashwa iwavo ivo vozoita mukana wokunzi ndivo vahwina asi damaonero angu nokunzwa zvinotaura nyanzvi dzemitemo zvinoratidza kuti aiwa hapana nyaya inotaura vatrump nokuti havasati vabuda noumbobudisa umbowo chaihwo chaihwo saka havana umbowo kuti ndizvo zvinoitika muamerica
zvino profesa masvetsa kana takatarisa zviri kuitwa navatrump izvi zviri kuitei kuchimiro cheamerica mumaziso edzimwe nyika
zviri kushatisa zita reamerica chaizvo kuita sokuti ndiwo magariro aamerica okumira musarudzo zvekare kana vakuzoenda kune dzimwe nyika america ichitiekana sekunana zimbabwe kuti itai musarudzo dzakachena vezimbabwe vanobva vazoti aiwa imi toinoita zvakati zvakati asi chiri kukangama vateereri chandioda kuti vanatobvisa ndechokuti chii vatiramusi kuziva kwenyu munhu waingorerekera kunhema munhu waingochema chema nokuita saka zvavari kutaura izvi ruzhinji rwezimbabwe zvokuti kuamerica kune sarudzo dzinomirwa inhema hakuna sarudzo kuna mainternational observer ari muno muamerica sokungoita kwaano sokuuya kwaanosiita kuzimbabwe ndivo vanotonyanya kuona ivavo hakuna umbowo hwanzi hwabuda kuti muamerica sarudzo dzinoita dzokubirana ivo vatirambo pachavo havana umbowo hwavati vabudisa
kana vatirambo vachiramba kubvuma kuti vakakundwa chii chinoitika apa
chinoitika ndechokuti vanopiwa nguva yavo kumatarenzi mhosva matarenzi mhosva anobva aisa nyaya iyi pamusorosoro yobva yokasira kugarirwa pasi yagarirwa pasi iyo nguva yacho ikapera kupera kwana December uku panofanira kugadzwa musi wa20 January hauzosho wakachinjwa kuti vabiden vagadzwe kuinda muchigaro chacho ichi saka mitemo yemuamerica ichatevedzerwa zvekare kuita kwavari kuita kuenda kukoti kuratidza kuti system dzomuamerica dzinoshanda
saka vabiden vanogona kugadzwa zvavo kunyange vatrump vachiramba kubvuma kuti vakakundwa
chaizvo vabiden vanogona kugadzwa chaizvo ende namaonero atiri kuita zvavari kuita izvozvi kubvira nhasi chaiyo vatofoma ofisi yavo yapresident elect vari kutoita zvavanofanira kunge vachiita panguva ino kusvika musi wa20 musi wa20 January wavachagadzwa iwoyo saka hapana chinozombofa chakavakonesa asi mutemo weamerica bumbiro romutemo weamerica rinoti purezidendi mutsva une zuva rake rakatarwa risingazombofi rakachinja iroro
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 vanhu vakawanda munharaunda yedombo shava vari kuchema muzvemabhizinisi wechidiki Genius Kadungure aizikanwa nezita rekuti Jinimbi vachiti aibatsira zvakanyanya munzvimbo iyi Kadungure akashaya nemusi wesvondo mangwanani munjodzi imumugwagwa Borodel muHarare mutauriri wemhuri yaJinimbi vaDarlington Kadungure vanoti mutumbi waJinimbi uchavhenekwa naivana chiremba nhasi uye ari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera kudombo shava mukuzeya nyaya iyi Magilas Musanganya uye abata mumwe mugari wedombo shava muzvare Chido Gatsi
tisu Genius tengo musi wose kuziva kunongoitwa vanhu pasocial media ari munhu anofara uye ari munhu anoda zvekufara nekumadoro achiita mashampeini mashampopo ake but isusu kwedu kudombo shavaku Genius aita akauya pashopran pagrowth point aipinda mabhawa achivharisa madoo obva akubvunza kuti doro rawinaro ndere mari madrinks awinawo ndere mari mawhisky ari mushofa awinawo ndere mari obva kumpa prize Genius aisiya abhadhara doro iroro ende aisabhadhara zvindokubhadharira shamwari dzangu ndokubhadharira hama dzangu aingoti munhu ese ari kupinda mbava muno machindokuda doro wether unomuziya wether amuziye wether Genius wacho anoziya munhu iye aingoti munhu ese ari kuda doro ngaamwe doro munhu ari kuda arinwa drink ngaamwe drink nenhau yedelta kuti panodiwa ma MTs, aibati mungaya ni ma MTs aki. Enda achito ngopa munu chiro wa asingazi. Anapeza ishoshu, aibati mekana 50 matrix edoro ni ma drinks. Achiti chindesho pende za kumba kutukuna na baba, kuna na mai. Kuza na baba na na mea wakwa zifu wa yukusu sara wali mgoth point. Uende sila kumba kwao, kuitu kwa party, kwa bere kwa kenyo ama zao. Istezi ya mba kwa na jinesi kujitu kwa 1 week ye party.
Imi vemunaraunda imomo memu dombo shava mucharanga rasei va genius kadungure.
This Christmas I'm not sure if shakani rasei because this is a double that every year is for 24 December. Jinasani also tingira munefe my drinks. And angari munu ya yoksi atinga si aita shukufaira kana tanga aita shukushamisi aiteto ngozati muna anoshufarira and angari muna angani atunoti charisma who is very charismatic saka hami trungon zwa kutitara sikirwa tukutunga zufila vigepe kuti panemuna haenda mkommunity because choka nchishu kuti he was a great guy and aiti pisi paanoshika panenge panemufaro panemaningi wa chungufara achungwa na kizikesho jukutuwa na nunga chungutira shwa mnungu unopu mafidio wana chungutira motikazi zake wa shawana motikazi zake wa chungu mti mdara mdara dushwa engo fare zao.
Mumwe mugari we Dombo Shava muzvare Chidogatsi ange ari parunare kuDombo Shava na Marvelous Musanganya uye we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Pepa nau rekuraniko rinoti varairidzi havana kuenda kubasa nezuro vakavhurwa zvikoro vichiti vabereki vazhinji vakadzokera nevana vavo mushure mokuona kuti hapana zvedzidzo zvaizoitwa. Daily News rine nyaya inoti hurumende yavamunangagwa ine tarisiro yekuti vaJoe Biden avo vanonzi vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vachaedza kugadzirisa ukama neZimbabwe. Herald rinoti aizikanwa zvikuru nenyaya yemitambo Lazarus Gringo Bora achachengetwa kumusha kwake kwaRukweza kwaRusape nemusi weChina. Bora akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Izo dange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Akadiku makadiku ndiitwa Tirinzi.
Mamuka sei pa Studio 7 ha? Situation ya mwiri masiku zedi norwadza. Tangwa back to 2008 situation ya kuti maticha ya vasinga indi chikoro. Tambu zikozi ripo ndi kuti iye ya ripo iye iyo anonji nangako. Ndi ya kati chiko nzileta ife ni kuma 2008. Ndi ya karambira kuti mkada ike endi overpower kukata ngrani. Ndi this time around kutuwa jipa mafuti saka. Chai tumete rinda mzigo guru mkozi uyu mwuruma anonji nangako uyu. Ano kuzati kana kuchifiwa nga kufiwe. Isu hapana kwa tino enda. Ndiyo statement ilipa moyo pake chaipu chaipu mjona. Nika hivyo huno ichiwezi la kuita marengenya. Ah, it doesn't care. Never.
Magadi wa shamarari Studio 7 ni pangina watiri. Ndiyo da kutawara zangu pa mzuri penya ya mzuri irusa ya oru kuti. Wano kumbira kutu wapu kuriti rao. Kuwano kuzudaro sii ni kuti wakamboti wakatora begi risiri hiyo. Kuwani kutatira murujwe begi kubibegi rake. Wanda watamba anafungwa zidi. Inyai hini nafungwa kuti magweta natunga nyai. Asuta mbeta uorika na munu ya nafungwa kuto tungwa zilipa mte mozo kakozira ni mosa yake. Ngawari kukumbure geta munu. Wakadira awana walu kabisa zozo ya fano tiro. Basi rino wana nezi uoro huri kuhuitika mwinga. Nga watere kibasa hake bozi. wakitabuza mbano funga batara wadidisi ni mani ni wakoti kujipuwa wano nuteta zoto tamba ni marini
Kadiku wa shamarari we studio 7 ni wachereri we studio 7 Tauta Europa nyaya ya Henrita iyo yukuti aguti agatura begi risiriro agaritura kupi hii agabuda mbamaki agaritura papi paichu begi risiriro aji wangwari wangani aji banaru kupi akangarisa kumbakwa kekoku kutasutura begi risiriro ndiani gari kiputoro shibanyi poziri pacheneshi ngazi ya shawakayo shawakayo hida guita kenda kutubai negoridi Tegute anga inga wana kati ndaka utumwa na hali. Negori diru. Nasa abuta wala utaka tura begri sirizo. Gare kutura shukunye pa.
Aba baidi nisho wapi nda kula iso. Takututa risira oo kuti zinu zinu famba mushi. Asipanya ema sanshi na paewa. Ngawasa mbu ya uchinja pungwa waseza wa Trump. Ngawara mbu kata saba Trump. Nekuti ya Zimbabwe kada kutemera kuti kodzero dzevanhu chaikuga hadzisi kuremekedzwa asi ndopaona munangagwa achiti ma sanction they should be uplifted without condition but iwo they were imposed with the conditions so izvo kuzvifarira tikada kutaurawo kuno gogo itumira kuafektiwa fanika unoona varimi tichipiwa grocery iwo ndovanoda mari ndovanoza kushandisa mari manje vana munangagwa Nachuinga. Ah, unozoona ngoti zvakaoma. Ndopa pepatishira takapembera ngozi tichichi mudzimu. Dana nganga neino nyenga mai. So iko zvino takutarisira kuti vachamisa deva uyao.
Muchikambu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani ya Pfizer nezuro yakazivisa kuti mushonga wayo kana kuti vaccine wekudzivirira coronavirus uri kuratidza kuita zvakanaka mukudzivirira coronavirus muvanhu. Pfizer inoti vanhu zvikamu makumi mafumbamwe kubva muzana vakapiwa mushonga uyu vakakwanisa kudzivirirwa kubva kuutachiona hwecoronavirus. Mukugadzirira nekuongorora mushonga uyu, Pfizer inoti yakashandisa vanhu vanoita zviuru makumi mana nezvina 44,000 uye hapana akarwariswa zvakanyanya nemushonga uyu, ichiti ichakumbira mvumo yekutangidza kushandiswa kwemushonga uyu pakupera kwemwedzi uno. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti pachine kuva refu kuti mushonga uyu utange kushandiswa, vachiti pachine zvakawanda zvinofanirwa kuongororwa mushonga uyu usati washandiswa.
Ma vaccine coronavirus ari kugadzirwa nemakambani akati wandei, lingati kuti muchirungu tingati tasvika kuadvanced stages, kureva kuti tapachinhano chekuda kunopedzisira pane mamwe acho ari kumberi uko asvika kwekuti andopedzisira kutestwa kana kuti kuongororwa kuti aonekwe kuti anoshanda zvakanaka here. Kuti vaccine igadzirwe izonzi yaongororwa ikaonekwa ikatenderwa kushanda, manormal vaccines anotora makore anogona kusvika kana gumi chairo, asi munoona kuti covid-19 ari kutarisirwa kuti achatora less than 2 years kubva apa inonzi preclinical analysis.
Mushonga wePfizer watiri kuramba tichinzwa nezvawo wakamira sei?
Tikatarisa mushonga wePfizer wavari kugadzira nekambani yavo BioNTech imwe inobata kuinosvika nekuBritain, vakatesta kana vakaongorora vanhu vanosvika 43,000 vakapiwa vaccine iyo inobayo iyi. Asi ongoro ya tiri kuita yatinoti isusu early indicative data, kureva kuti uchapupu hwekutanga hwatiri kuona kubva kuvanhu vashoma shoma vanenge vachitevera kushandiswa kwemishonga iyi kuti vaone kuti haisi kukuvadza vanhu here uye iri kuita zvainotarisirwa here. Mishonga data iroro kana kuti umbo ihwo huri kutiratidza kuti mishonga uyu nhomba iyi yePfizer inokwanisa kubatsira vanhu vakawanda chaizvo zvinosvika kuma 90% kuti kana vakazosangana neutachiona hwecovid-19 chekutanga vanodzivirirwa kuti isa COVID-19 isavabata. Kana yapinda mumwiri mavo ikakwanisa kupinda mumwiri mavo vanenge vati vane masoja anokwanisa kuirwisa achiuraya nechimbi chimbi. Uye vanhu vese vakati vapiwa mishonga yepari zvino hatisati taona anoti maadvesi reactions kana kuti hatisati taona varwarisa kana kuti vakuvadzwa dzingava nhengo dzemukati memuviri yavo. Hatisati taona vati vakuvadzwa nevhaksini zvinoreva kuti pari zvino iri safe uye inoratidza kushanda zvakanaka yatinoti efikasi. Saka zvese izvozvo zvinhu zvakanaka chaizvo.
Tingatarisira zvakanaka here pamushonga uyu?
Ngati muchidimu mazwi akanaka abuda kukonenge kufaiza nekuti anotiratidza kuti tiri kuita progress. Ndingade kuti vateereri vazive kuti Pfizer isiriyo chete ine mushonga uri kutariswa iwoyi wenhomba. Pari zvino pane mavhaksini anosvika gumi ari kusvika asvika mufinal stage iyo phase 3 clinical trials. Mavhaksini anosanganisa AstraZeneca iri kuitwa neOxford University yekuBritain, Moderna yomuno muAmerica, CanSino yokuChina, China Institute of Biotechnology, then Gamaleya yokuRussia, then Janssen yeJohnson and Johnson. Janssen yeJohnson Johnson ndiro kuti vatiri vaziye kuti yakasiyanei nedzimwe dzeseeds nekuti ndiyo chete pari zvino inoshandiswa jekiseni rimwe chete. Dzimwe dzese nhomba idzi unoti ukabayiwa sanhasi utombomirira mazuva anokwana 28 kuti uzobayiwa booster kana kuti imwe yechipiri kuti nhomba yacho inyatsokubatira zvakanaka. Asi yeJohnson and Johnson ndiyo chete pari zvino inobayiwa kamwe chete. Hatiri kuona kuti iri kubatsira. Ese waya ari tira ndataura asvika mufinal phase yeclinical trials.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni, vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Chikwata cheZimbabwe chemaMighty Warriors chabuda mumakundano egore rino ECOSAFA Cup umo chaimbotonga makore apfuura. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charohwa 1-0 zvichitevera kurohwa zvekare 1-0 neTanzania mumutambo wavo wekutanga. Kunyangwe hazvo chikwata ichi chabuda mumakundano aya, vatungamiri vacho vanoti vari kushandisa makundano aya kuvaka chikwata chitsva icho vari kutarisira kuti chichabudirira kuenda kumakundano e2021 Olympic Games. Zimbabwe yanga iri mugungano kana kuti Group C. Makwikwi aya akatanga musi wa3 mwedzi uno achipera nemugovera uno. Zimbabwe yakambosimudza mukombe uyu muna 2011 iri pamusha. Zvichakadaro, maOrioles arikutarisirwa kusimuka mangwana akananga kuAlgeria kumutambo we-2022 Africa Cup of Nations uyo uriko neChina. Zimbabwe yaunganidza vatambi vakawandisa vari kubva kunze kwenyika kusanganisira Knowledge Msona, Kama Billiard, Tendai Darikwa, Jordan Zemura, Tino Kadewere, Marvelous Nakamba na Teenage Hajebe. Avo manager wavo va Wellington Mpandare vanoti vachaita basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganzava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti. Saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavata.
Tombotarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chema Chevrons chiri kupedzisa kushanya kwacho kuPakistan mutambo wacho wekugumisira wemat20. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.